Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yei no misoro ye na udzedu dzanasi chishanu kukadzi 23-2018. Utungamiri webato re MDCT unosangana muHarare kuitira kuti vagadzirise gakava riri mubato ravo. Vadzidzi vepamasvingo Polytechnic vanoratidzira zvichitevera kubatirwa kwavari kuitwa mari dzezimdif dzavanopiwa. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa Vatemba Muliswa vanoti vachadaidza zvakare gurukota rezvemukati menyika vaObert Mpofu kuti vape umbowo pamwe nezvakaitika pamari yemangoda inonzi yakatsakatika. Masangano akazvimirira anoti haasi kufara nekushandiswa kuri kuitwa mauto nemakanzuru ari munyika. Vanotengesa zvinhu zvavo mumigwagwa vanosangana muBulawayo vachizeya remangwana ravo sezvo vari kutarisirwa kubviswa pagodzini mo pavanoshandira. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mirizhonga iri kuitika munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 6080, 15580 ne15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera chimwe chirongwa chedu na 6 AM kubva muvhuro kusvika chishanu. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona tichange tiri kutarisa mirizhonga yakaitika nezuro muHarare uyezve nezviri kuitika mubato reMDCT. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu reVOA Shona.